Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo kukanzi 27, 2022. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vezuva vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu. Vachamisa vaita sei? Vanodiwana vanhu. Manje vari kuuya vanoda kuwadza nesu. Toita sei
tuma? Atakuara.
If it's like that, we have to. Vanhu ngavapinde mustreet.
Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri emastudents, kune vari kuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwayo ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari yekuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF varwisa vatsigiri vebato iri. Mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuwara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano, matemo nesimbi. Muzvare Mahere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vaita mhirizhonga iyi. Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi, sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu. Mutori wedu wenhau kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Paita barara mhanya kwechinguva chakati rebei, apo vanhu vasingazivikanwi kuti ndevanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara, vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vachamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki veCCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutemwa nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taipudza munhu wanje auti anoezi bhadhi ndatozoona kuti vangu vakawanda, ndatozongera ndakuatakwa nevamwe. Vangu vakawanda ndikwanisa kuverekwa kuti vangu vari vangani, bhadhi ndakwanisa kungoona kuti vanga vachisvika mumaraundi more than 10. Hapana ana wana utakwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda. Bhosi ndipandatemwa kandabva ndatanga kuretreat achidzokera kumashure, ndatemwa nebhodhoro.
Vachamisa vasati vataura, munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga, vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapato avanoda pasina zvemhirizhonga.
Vezuva vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu. Vachamisa vaita sei? Vanodiwana vanhu. Manje vari kuuya vanoda kuwadza nesu. Toita sei tuma?
Achaguara. If it's like that, we have to. I want to go up in the street. That is Jesus. That is Yamanga. I do.
Hatina kukwanza kunzwa kumapurisa panyaya ii. Mushure mekumbo miswa kwe msangano uyu. Nekuda kwe merijonga ii. Mapurisa ano zivira merijonga. Azombo tenderera pange pachitiru wa msangano uyu. Kwe chingu wachidiki. Vacha misa wa shora zwe merijonga. Izo matongeru wenyika. Wakati tunogona kutivanu. Wazo petsira wa isa mtemu maoko avu. Izo tunogona kukwanzira kusagazika na munyika. Vatibatura warisatira parurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvo vari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma munhu anotungamirira zvinoita kunyika ite zinyekenyeke ndiani? Aiwa choti mukoma napa mudhara apa vamunoenda naye njirani?
Zvuru nezvuru zvatsigiri VCCC zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJobscala. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanuPF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa wakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvi zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaipisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo, kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vaudza nepfenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvokuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvekuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko. dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona, saka pane magroups maviri ema students, kune varikuenda nevari kusara. Saka ose magroups iwaya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive, nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini. SekuZimbabwe situation yacho yakaoma, maparents anogona kuva overwhelmed. Asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine, vanhu vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything. Zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka.
Vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha, vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere. Vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare.
Tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iriko here nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatirikuita kunoku? Ndizvo zvinhu zvinoitika moyo. Vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba. Kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe. System yacho yakati siyanei. System yacho yakati siyanei. Saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neMinistry of Health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine, vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza.
Vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savaKeith Chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seRomania nePoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura. VaChitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi. VaChitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi. Ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru, vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro. Vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika.
Zviri kutishungurudza, zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti tarunga kudii, nokuti zvazvino sembereka hauna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii. Zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire, vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri safe pasina matambudziko. Mukatarisa izvezvi tine chingoona pamanews mirishonga yega yega, vamwe vakakuvara, vamwe vakaita sei. Saka haumbofa wakaona mufara, haumbofa wakasununguka.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine.
Vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo svikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro.
Nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka. Mukatarira 65% population ikwezvinezvi vadiki mayouth, saka ndo vana vangadai vari mumabasa, vantu vari muzvikore imomo. Saka vazhinji vavo vakutotregai tishe tanogara kunyika dzakafanana neSouth Africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko, kana kuti vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo idzo kwavangona kurasikirwa neupenyu hwavo.
Munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaJames Manzou vaudza Studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira, asi muzinda weZimbabwe kuGermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabyelections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro mazana masere negumi nevasere kana kuti 818 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu mazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi mana nevashanu. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nemashanu nemazana masere nevatatu kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohammed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax.
Makadimu kuma Malax Morisa iva tereri wedu tinzwa.
Makadimu vatereri veStudio 7.
Right, mkuma Malax, tikuona mnenge makabura kamboka atwa, uye murimuna anoda kusanganisa misambo yakasiyana siyana, kanonzi Loving You aka. Mungati taurire kuti musambo upo uye sei makafunga kunyora kambo aka.
Musambo wangozara umunika umubura nipa Afrika nonda mapiano zvino zvinongouya mupina mumatudio yoyongouya denimo recorder zvongodaro.
Saka kari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateree kuti vachakafarira here.
Aiwa, tinotenda kuti ndofunga pachava tambira pachava ridzira patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakambira sei.
Hatinovimba sokudaro.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridzi apa?
Hapana chakambonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatenge takapiwa naMwari. Zvinongopinda pose maa pese pese. Hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Scofield 1801. Ndakaprodusa naye.
zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsikisa?
Tangoti 3 days tanga tatogadzira zvose nekusama vocals nekuzokwenenzvera kuti zvibude zvakatsetsekawo.
Totarisawo iko kambo aka Loving You, sei makafunga kukapa iro zita rekuti Loving You?
Aisimba nyaya dzevanodanana nakuti nyaya dzevanhu vasuwana pararamo nekuda kwezvanga zvamboitika munyika nekuda kweurwere hwecovid. Nevamwe vanga vasina nguva yekuonana vaingotaura pamafoni. Hakuna chinokonzesa munhu kuti rudo rumire even distance.
Saka ndodingindira renyu manje pakambo aka.
Ya, ndozvanga zvaida kuenderana nekuoko kuti hakuna chingandikonzesa kuti rudo rwedu rusvave kana kuti rupere.
Totarisawo iyo nyaya yamasimudza yechirwere checovid iri kukanganisaiwo sei semuimbi wechidiki kudai?
Yakatikanganisa zvakawandisa nekuti dai dzikwanga kusina covid tingadai pamwe gore rinotiri pane chimwe chinhano. Asiwo nemamiriro azvaita izvozvo zvave nani zvasiyana nepaya payainge ichinyatsopisa ichiuraya.
Saka makwanisa here kuita mamwe mashows enyu semuimbi?
Zvirikukwanisa chaizvo nyapo tichingotedzerawo mutemo wenyika nekungotedzerawo nguva zvinoda kuti dzipedzwe pabasa.
Saka tichitarisawo imomo nguva yecovid mairarama sei semuimbi panga pachinzi musaite mabira enyu?
Ipapo hazvitaurike, zvanga zvakaoma asi totongotenda Mwari nekuti tiri pano nhasi.
Mune dzimwe here dzimbo dzamuri kutibikira pari zvino uye dzinobuda rini?
Ndine nziyo yandakaita naTreva Dongo. Ndinoimba kuti muna Machi umomomo, end of March ichabuda zvakare. Uyezve Loving You next week tinenge tane vhidhiyo racho. Ravateereri ndinokukumbirisai kuti mungoendawo paYouTube vanonongotokonyawo pakanzi Malax Afro, ungosubscribawo tichingoterana-terana. Ite zvakanaka.
Haiwa, tinokutendai mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma.
Muimbi wechidiki Malax achitaura neStudio 7 ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero? Ndinotwa Kenneth Nyamadza ndokusouth Africa. Ndiri kuda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident, kana munhu afa abaiwa nebanga, nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident, kana kuti munhu anenge ama poison kana azvisungirira, nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota, nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya. Ndo chinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa musoro penyaya iyi, Reverend Simango?
ngatimboverengai pana Muparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abheri. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abheri yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwokuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanhu panyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unobwisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndomugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vararo kuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero pa WhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinodawo kubva kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Capes United 2, Herentals 3, Wawa 0. Ya pera regati mbotarisa musoro inawo zvakare. Bato Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
I was born here. Abacha abaqetshangelwa ukuba ngabe badlale zanopf namhla bephazamise umhlangano we-Citizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Blessing Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlaseli abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba vengasuka emhlanganweni lo ngisikhathi behlaselwa.
Uzathiza mirai mirai aywa mirai enyu mirai mirai aywa mirai vakupotsera matombo nematanda vari kuita violence avasi vanhu vedu ndokumbira kuti vanhu mufambe mira vanhu mapekobo
Unkosikazi Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelalele uChamisa bengakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sihloko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala kwanti ukugijimisana nabantu bechaya sithi lamatshe bechaya ngeswazi asesisabaleka emhlanga sanda kuqasa bakathi nge 30 minutes uqalisile.
Abafana laba bebephethe isimbo emafosholo amabhemba lapho ngokuthi onke umuntu letishete yelo yemchaya ungabaleka khona abatek nabe ngu 3 so bona bathunda kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenzisa kodwa abanye abantu balimele engibonile ngoyi 1
lokhu kuchothozwe ngumnumzana eBhedi Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenza eZANU-PF asukukhuthaza
umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-CCC bese-MDC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarala ababhlokhwe blokhwa libandleli ukusayo. Asilaso isikhathi senesi, but isikhathi sama-campaigns. And we are on the ground, liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize bazehlulekela kodwa. Bengafaki iZANU-PF phakathi kuthiwe babiziwe ecourt kwatholakala vela kula meeting abebhlokhiweyo emapholisa la athi ayeblokhanga manje iZANU-PF ingena ngayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho ndoku parliament ePinga North uthi bazaqhubela phambili bekhangasela ukhetho lwama by elections oluzenziwa mhla ka 26 Mbimbitho lo babevinjwa ngaba kubandla leZANU-PF lamapolisa.
Okwakhathesi ePinga North bese ngakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeni ngayo ngabantu beZANU-PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpopo mayidayela eParliamente uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Ukudlwangu dlwangu lokuvukelana lokuthayana akusiyo nto ekhwabithekayo, akusiyo nto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. Sonke singabantu kumele sikwale khonokho. Kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu, abanikazi bomsebenzi bengalimali ngitsho. Angazi ubana abantu sizafunda nini ukuthi asike nisiyekeleni ukusetshenziswa ngabantu, sivukelana, sitshayana, silimazana.
Kuyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezitshiyeneyo ukudayela ephalamende okungamalunga axotshiswa lebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abajabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezijeneyo athi bezimisele ukuhlala kule Ukraine loba kule mpi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kule Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo namasotsha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakuphekapheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kule Belarus lapho ele Russia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe, kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. Ele Russia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngele Russia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations, ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. U-Lyson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. It's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time most of their embassies are helping them, and a lot of people are assisting in the coordination of transport and logistics, it would be better to move out right now when there is still assistance and when they still help. And like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangela ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Hayi,
impilo isithwalise nzima kunzima nxa libukela ama videos alokhe circulator ama bombeji kwindawo yonke ngapha kulama students futhi awe Zimbabwe ahambayo ngama scholarship so kusuka ukucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesiqilelo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi hayi kubuhlungu sibili kulukhoni yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyeleli isituation enjalo kungaba njani kambe sho
uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine
sikhuthaza ukuhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ese Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje kodwa ngiyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulama Zimbabwe endaweni eziyabo Poland abahambe e-Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwane zeZimbabwe ukuthi zibuye border zithwala amaZimbabwe flats kwenze ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha i-information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo
abasuke ngeviki eliphelileyo kwele-Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-Diaspora Network esebenzela kwele-Germany bahlangabezwe ngabanye babo abahlala e-Poland bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya kusenjalo banengi abantu abathi ele-Russia lele-Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abanengi kakhulu umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Harare Metropolitan Residence Forum HAMREF ngomunye wabalombono lo
siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO njalo ama interest e Russia bafuze bona bahlale phansi bakhulume
uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphatha amandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingume Mavis Gama.
Wenze maphandleni namhla sisentaba zinduna lapho ezizathisa sibanda aqoka khona lo kansila.
Lapha ke ngibingelela ke umnunzana ngisithi unjani igama ngubani usitele ukuthi uminga.
Yes mina ngu Alexander Mkandla u kansila ka ward 6 khona phendaba zinduna.
Indaba zinduna.
Yes.
Umi njani esigabeni?
Hayi. Esigabeni kono. Siphakathi kwesikhathi sehlobo. Isikhathi somsebenzi. Kunenge ongaba khona of course. Sisi uningekho esigabeni. Kukhona ama challenges here and there kodwa ke. Hayi, silaye umlisa wesigaba. Ubaba uKhumalo.
Uyasebenza.
Uyasebenza.
Yeah.
Yeah,
mbona abantu bakomunye umbuso chakazile sibisho kulehlobo kodwa abanye bathi ke bazaba sendlaleni kanti uhamba njani namsisisi.
Ya, yes, liqiniso. Abantu abalima ngabonke. Yeah, balimile abanye abanye abalima. I major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kulendawo osukula abantu abahlezi emlimeleni.
Bafoma.
Hayi bakhona abafakayo khona pho lomphathi obafakayo kodwa kungazani yena nxa isijoin uthi uthi futhi kafaka abantu
uthi ukwathi uma kafaka abantu
uthi uchief wathi kabafake abantu
uchief uchief umana this
uchief elo khona wena lo uFelix kodwa kathi sikakho
usepretty so yabe mnika athi wena faka abantu
hayi lokho andilabufakazi lakho Ngiyakukhuluma ngento
kodwa njengokhansela ubuza ukuthi andaba vela ngawuvunyelwa yini
inyavunyelwa ukubuza nyabuza
bakutshela uvela so labantu bobuza wesigabeni sakho bakhansela
bakhona
ukuvume njalo bathengiselwa imizi bathi
oseqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa bani bathi mina ngibabuza embabuza kulothi ngathenga akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akulothi mina ngathengisele ngathi ngathenga indaba
yebo sizophela ukuthi belanga ukuthi
kodwa ukukhona ukuthi i room ekhona ukuthi abantu bathengisa mhla
So uza kulungisa kanje ukugcina nje bebuza lapha ngibona imbuto abantu solandwane ngibuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba people have reported we also taken the issue up to council. Kuzalungiswa.
Kuzalungiswa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yona ikhona ngabe sivele sekuhlelwa sokulungiswa konke.
Labo kuyenza voter registration at important ngibona isigaba zakho lapha abantu ba register u voter kuyini?
Abantu ba register they didn't tell us in time. When they came in lati sibone ngama poster. Aluba ngaba besithele kulesikhathi sayenza i voter campaign like ukutshela ba party ukuthi ngelanga elinje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona lati sibone sebekhona and they were here just for a day.
Uthuthe abasebenzi laba council kamani ngakuthi abasebenza ekhazi njengabantu bezekhilapha.
Ye ngaba sebenza lati ngabe kuright. So singazi ukuthi babe jele osobhukini but you'll find ukuthi osobhuki laba abanye babe siyabakwazi. So kahle kahle ukuthi babe jele bani lati asikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangele lisebenza njani lo member of parliament wena?
No sisebenza kahle. Sina asila problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools esifuna ukuthi kona qalise wakhiwa bonke ku plan. Then we have ama roads since simiswe lizulu kwamanje but we have been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi ukuthi somele siqalise kuhla futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngeclinic ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, we clean it, we meet here. I can't tell at the moment because Angie report to Utabula meet, but we have eat about the clinic. Seven Zai, you are one to running about the Nababuya Gio, but Slamanyama Clinic are queuing around Tabas and Duna. With nice pedigree, it will ease pressure to this clinic.
Sabongakulu is a Jesus Banda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali zenuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele Ukraine ngesikhathi iziphathamandla zakwele Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi ngaye ngelizwe lakhe. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kule Nigeria. Lokhu kubikwa iReuters News Agency. So we see that this is a masivo.
Sengana masivo senzi bemandla
ngila baba mkhulu
masivo
belobola
usenzi.
Namhla sixoxa lengcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli indaba yesiphala senkosi into engaqali manje yayikade khona nasekadeni. Amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kokuthi kona nxa abantu babo sokulenkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayoba ekwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngenhloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sokuyisikhathi somiso kube nendlela ukuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million umuntu nje oyedwa manje ngakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 100 rand kuyaba imali engakhulu iminyaka yonke ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngoJoseph waseBhayibhelini owayeqoqa ukudla kwaseGibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Gqiba ke baba Ncube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi ngabasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabo kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga. Noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela ziningi izinkinga esibhekane nazo kunje uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngama permit okusebenza lapha eSouth Africa izinto lezi ukuza ukuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi uqale ngalo kumhlambe bese kucaphuna kona phana esiphaleni senkosi kusizwa abantu ngakho ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke abasondele baphosele laphana hayi into yakhona yonke nje isemthethweni bangethuka abantu yonke into nje ihamba ngendlela njalo maka kukhona abafuna ukubuza bangesaba ukubuza ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle ngiyabonga
hayi ke olamhlasi malapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke besixoxa lo baba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko sike sizwe ezokholo lesiKristu sinoluntukameni khomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo izihloko zami ezithandekileyo ngosuku loluxolekileyo ngilibe ngelela kuzo zonke indawo ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezintshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube izintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina emphefumulweni yethu namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka ngizathanda ukubana ke sikhangele uverse 6 kaLuka chapter 3 ukula magama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaYesaya uyayikhweza izinga elithize ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu indlela yenkosi esithethi nayingaphakathi womuntu ingqondo umphefumulo inhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu uthi ke inyama yonke abantu bonke kawukhathalekile ukuthi ungubani ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni kuya emacaweni ukukhonza ngowabomama labantwana kathi ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba obomama ube umntwana kalikhethanga kubana umkhokheli ngolandelayo uyini kalikhethanga kubana uyalifunda ibhayibheli kawulifundi uyalikholwa kawulikholwa lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula uzitshele ukuthi mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi kodwa ke isigcino nguwe ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulima khuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa kulamthandazo ngale kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombe kaziphele abaziphakamisayo kabazehlise abamazombezombe kabaqonde ukwenzela ukuthi nxa sokuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele baba thixo ingcwele senze uba nenyama yethu esisaphilayo ihamendlela eyiyo ukwenzela ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Uma manje sike sizwe ezabatsha kwezabatsha ke lamhlanje sixoxa lejaha elicula okunye okumangalisayo.
Salibonani, salibonani lonke. Ibizo lami ngu-Antoine wakwaChuma, ozalo lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyona emnyama emculweni kamasikandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015, manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. Emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyu mfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha ngokusithengela ama-CD ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathesi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yisupport enkulu kakhulu kwikho konke especially kuma-political parties lawo abhizi ngama-rallies njengamanje, ngoba kukhona ama-political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yiliphi iqembu yiliphi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi-ambassador, uyi-real model. So sisebenza nalobu ubani, kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu or sithethise omunye umuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu mfo kaJuma. Kibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF namhla bahlasele abakubandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe. Abajabuka eZimbabwe abafunda kwele-Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubaleka ngenxa yempi eyesabekayo. Oliver Nisayo, uCape Town.